Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 28 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
ZANU PF inodzinga muparamende nengo dzinoti vaIgnatius Chombo, vaSavior Kasukwere, Professor Jonathan Moyo vakudzichipanga pamwe namuzvare Mandi Chimene.
Baba Fidelis Mukonori vanoti havana kutaura nezvemari ichapiwa vamugabe kana vasiya basa apo vaiyananisa pakusawirirana kwaivepo pakati pavamugabe nevakuru vemauto.
Nyanzvimya dzezveupfumi dzotambira urongwa hwekuregererana wakaburitsa vakaburitsa upfumi kunze kwenyika zviri pamutemo kuti vadzose upfumi uhu mukati memwedzi mitatu vasingasungwi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Dare reparamende rinoti bato reZANU PF rakanyorera kudare iri nezuro richizivisa kuti Dr. Ignatius Chombo vaSavior Kasukwere, muzvinafundo Jonathan Moyo vakudzichipanga pamwe nemuzvare Mandi Chimene havachamirire zvido zvebato iri muparamende nekudaro vanofanira kudzingwa mudare iri. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nemutevedzeri wemutauriri weNational Assembly Amai Mabel Chinomona. Amai Chinomona vazivisa nhengo dzedare iri kuti nezuro vakawana tsamba kubva kumunyori wemutemo muZANU PF vaPatrick Chinamasa vachiti vashanu ava vakadzingwa mubato reZANU PF nekudaro havakwanisi kuramba vachimirira bato iri. Vashanu ava vaive nenzvimbo dzavaimirira nekudaro paramende ichazivisa mutungamiri wenyika pamwe neZimbabwe Electoral Commission kuti nzvimbo idzi hadzichina vamiririri.
Ndinozivisa dare rino kuti maconstituents anotevera asisina vanomiririra. Makoni South, Makoni West, Cholocho North, Zvimba North neMount Darwin South.
Hatina kukwanisa kutaura navachina masa kuti tinzwe kuti sei vadzinga vashanu ava muparamende iro bato ravo rakadzinga mubato nhengo dzeparamende dzinodarika gumi. Asi mutevedzero wavachina masa muZANU PF vapo mangwana vati bato ravo rakatora danho rekudzinga vashanu ava nekuti ndivo vaifurira vamwe.
Inokura nemanumbers anenge ari saka tatsvaka vanhu vanga vachinyanyokanganisa zvikuru kuru musangano vatakati ava ngavakunyore tsamba inoenda kuna speaker. Vamwe ava nyaya dzavo dzichiri kumbonyatsoongororwa nokuda kwokuti pakaitwa central committee vanhu vanga vakagumbuka stereki asi mozoti matigare motarisa kuona kuti tikaita musangano wokungodzinga vanhu hazvitibetseri toda kuti vanhu vawane.
Vamangwana vati kunyange hazvo paine dzimwe nhengo dzeparamende dzakadzingwa mubato hadzisi kuzodzingwa muparamende nekuti mutungamiri webato vaEmerson Munangagwa vakati hapafaniri kuva nekutsiva nekudaro nyaya dzavanhu ava dzichaongororwa zvekare.
Saka somusangano uri kutarisirana neelection hatingangodzingi vanhu vese taitiraiyatsongora tono kuti vakanga vakanyanyoshatira musangano ndivanani ivo ndovoenda. Vamwe kungoteveravo vanogona kupuwa zvimwe zvitarafu nani pasi pokudzingwa.
Bumbiro remutemo wenyika rinoti nhengo dzeparamende dzinomirira mapato adzo mudare iri uye kana dzikadzingwa kubato zino patarasiki rwao nezvigaro muparamende. Dzimwe nengo dzedare reparamende dzakadzingwa mubato dzinosanganisira vaPaul Chimedza, vaWalter Muzembi, vaSamuel Ndenge, vaShadrick Mashayamombe, Anastasia Njovu naSarama Hoka. Aka akasike kutanga mapato achidzinga nengo dzavo muparamende. Muna 2015 MDC inotungamirwa naMogen Tsvangirai yakatanganisa nengo dzayo dzeparamende 21 mushure mekunge dzapesana negwara remusangano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mapurisa nemauto atenderera muguta reUlawayo nhasi vachikurudzira vanhu kuti vasabvume kuita zvechioko muhomwe kana zveuori nemapurisa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa nemasoja aya vange vachitaura newe makombi pamwe neveruzhinji panzvimbo dzinomira makombi nematekisi. Mumwe wemapurisa aya uyo angodomwa nezita rekuti Superintendent Chabata vati vanhu vose munyika vanofanirwa kutanga upenyu hutsva vosiya zveuori. Vatiwo zvakakosha kuti vanoda kuita zvebhizimisi remakombi kana matekisi vaive vanonyoresa zviri pamutemo, vakakurudzirawo veruzhinji kuti vasiye tsika dzekukwira motokari dzisina kunyoresa zviri pamutemo.
Tinorarama here munyika isina mutemo? Ndosaka maona hurumende yauya yati nhasi ngatidzokerei pane zuro tirarame muZimbabwe yatairarama kare. Zimbabwe ine mutemo, mumwe nemumwe achizviitira basa rake akasununguka. Chatiri kuda bedzi regionalized operation. Tifambire mberi nyika ibudirire. Kubva nhasi mutatoona tiine mauto tichifamba pamwe chete.
Mumwe mutyairi wematekisi vaize gachka vati vanotambira danho remapurisa iri vakati ishuviro yavo kuti iwo mapurisa pachavo vachaita basa ravo nemazvo, vachisunga vanoita basa rekutakura vanhu zvisiri pamutemo kwete kushungurudza vanhu vanenge vachiita zvinhu zviri pamutemo.
Tinoda kuti vakwanise kuramba vachizviita, nekuti hatidi zvokuti vanhu vanoti itei nhasi mangwana voregedza, mangwana zvotanga zvekuve disorder zvoriya kuti hapana mutemo wachengetedzwa. Saka toda kuti zvinge zviri zvinhu zveeveryday zvinochengetedzwa zvichitevererwa zvive nesupervision. Ndo zvandiona zviri right.
Mumwe wemutyairi uyu asina kuda kudomwa nezita ati haafunge kuti uori hunopomerwa mapurisa huchapera sezvo ati mapurisa akawanda ane motokari dzavo dzinotakurawo vanhu zvisiri pamutemo.
Zviri kutaurwa nemapurisa zvakanaka chaizvo, asi nyaya yavangu vachikomplaina kuti tisa vanhu vasakwire mota dzisina manhamba. Mota dzavo idzi dzina manhamba ndedzavo mapurisa. So nyangwe pakanzi pane operation hakuna kwazvinomboenda, bhikozi mota idzo dzinongosvika dzodzorwa dzobuda dziri dzavo, vachitora mari ivo vega pachavo. So zviri kutinetsa kuti mota idzo dzibude murodhi. So tanichikumbira kuti ipapa hurumende ione zvekuita nemaroadblockwo futi asangonyanya kumalocation, especially malocation hatitombozive kuenda zviri free malocation, bhikozi unenge uchikuti wakadai wasangana neroadblock marobhotsi ukada kutimbotsika line chete watobatwa. Saka tibatsirewo ipapo.
Veruzhinji munyika vave nenguva vachichema chema pamusoro pehwavanoti uori hunoitwa nemapurisa aya anonzi anoita basa rekutsvaga chioko muhomwe kuvatyairi pamaroadblock. Mumazuva mashoma apfuura apo masoja akapindira mune zvematongerwo enyika, veruzhinji vakafara zvikuru sezvo mapurisa akambopedza mazuva asiri pamaroadblock. Nezuro mauto nemapurisa vakatora mashoko ekuti vachange vave kushanda vose. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vatyairi vedzimotokari dzinotakura vanhu pakati peHarare neChinoyi vanoti vanofara kuti maroadblocks ave mashoma, asi vanoti uori huchiri kuenderera mberi. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vatyairi ava vanoti kubva kuChinoyi kusvika muHarare apo pane makiromita 115 paisimboita maroadblocks ari pakati pegumi negumi nemashanu, asi nhasi panga paine maroadblocks maviri chete. Vamwe vevatyairi vanoti vabhadhariswa madhora mashanu semazuva ose kunyange masoja anga aripo paroadblock iri pedyo nechipatara chikuru chemuChinoyi. Mumwe mutyairi anoda kuzivikanwa nezita rekuti Danford anoti chashanduka chete maroadblocks ave mashoma, asi panyaya yeuori zvakangofanana.
Hapana musiyano. Nyaya iripo ndeyongoti chete mabhuruku yaredusing. Tangurine one broko riri apa. Apa nguma ndiyo apa. Voice dzakada kunyepa kana Atiponi. Mapurisa embavha.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mutyairi vamavhelas kasamba avanoti manyepo kuti masoja haana hori. Vakasamba vanoti vakabhadhariswa mazuva akawanda nemasoja apo vachipomerwa mhosva yekutakura vanhu vasina zvitupa patoget riri pedyo nepakamba yemasoja yeincom apo paimira masoja vachitarisa zvitupa zvevafambi.
Patoget chaipo watotinetsa vachisecha makazi mawanzowo waigona bvunza nemusoja unzi munhu wakatakura watakura vanhu vasina zvitupa zvei bati basa rangu iri nekuti ndikabvunza kuti wawana zvitupa saka ndinoda kutakura siya pondo ndatosiya mapondo inii ndakatosiya pondo patoget ndaita mapasenja makazoma mangani 4 anga asina zvitupa ndatosiya pondo patoget.
Gweta rinoona nezvekodzero dzevanhu uye varisachigaro wevhimu rights vapasimonya kureba vanoti kupindira kwemasoja munyaya dzezvematongerwo enyika idanho rinogona kutora mavhiki kana mwedzi yakawanda. Vanyakureba vanoti kufungirana kuri pakati pemapazi maviri aya kuchiripo izvo zviri kupa kuti vashande pamwe chete.
Ii operation yatinotarisira kuti haingangodaro ichipera mushure memavhiki maviri chete, inogona kuita mwedzi kana mwedzi miri nekuti inoita nechekuita nesecurity yenyika. Saka zvinotarisirwa nemhaka yekuti pakutanga kwaakaita mauto akanga asina mapurisa mairi, akanga ingori ZDF but akazopeserana neZDF and other security services. Saka kufungirana kwakuru pakati mapurisa nemauto ndinodaira kuti kuchiripo kusati kwagadziriswa, maybe kunotozopera mukunge hurumende yanyatsokuitwa properly set up yazogadzirisa even leadership yemapurisa nemauto.
Vanyakureba vanoti havafunge kuti kushanda kwemasoja nemapurisa kunogona kutyora kodzero dzevanhu sezvo mapurisa vari ivo vari pamberi kutyora kodzero dzevanhu munyika.
Takaringa nekodzero dzevanhu kana kuti bumbiro remutemo. Kushanda pamwe chete kwemauto nemapurisa pamadutis emapurisa kungawo here kunotyora kodzero dzevanhu kana kutyora bumbiro remutemo? Ini handioni sekudaro zvangu nekuti ukatarisa mashandiro akanga achiita mapurisa pamugwagwa ndiwo aitotyora kodzero dzevanhu kwete mauto. Unorangarira kuti munhu anga usingakwanisi kufamba kubva kuno kuHarare kusvika kwaMutare kana kubva muHarare kuenda kuGweru uchifamba zvakanaka, unonge uchitozova ndine awa nechidimbo rekumiswa nemapurisa parodhi ndichishungurudzwa.
Nyanzvi inoona nezvematongerwo enyika muchinhoyi vaJohn Marava vanoti masoja vasati vagutsikana kuti hapana mamwe mapazi angade kuramba danho ravakatora rekubvisa vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndine Arthur Chiguriwa.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa emuAustralia apomera mumwe murume mhosva yekuronga kwavari kuti kurwisa kweugandanga kune udzamu kwakakurisisa munguva yezororo regoredzva muguta reMelbourne.
Kufa kwemauto mana ekuAmerica ane unyanzvi hwepamusoro kana kuti US Special Forces muNiger kwasimudza mibvunzo pamusoro pedanho reAmerica mukurwisana nevanopfurikidza mwero mudunhu reAfrica iro rine vanhu vakagarisana kure nekure.
Vaivi mutongi gava panhaurirano dzekuti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa, Father Fidelis Mukonori vechechi yeRoman Catholic vanoti amai Grace Mugabe vaimbopindawo munhaurirano idzi. VaMukonori vanoti pane pamwe paidaidzwa amai Mugabe kana paine zvaida kutsanangurwa zvikuru panyaya dzine chekuita nemashoko ekuti pane vaida kusunga kana kupfuudza General Constantino Chiwenga. vamugabe mbune vanonzi vakambodaidza waamai Grace Mugabe kuti vatsanangure nezvemashoko akaverengwa nevaive mukuru weZANU PF Youth League vakudzi Chipanga ekushora General Chiwenga mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru vakuru vemauto vachipapomera mhosva yekuita zveuori. Vachipanga vakaverenga mashoko avo aya mushure mekunge General Chiwenga vashora mabatirwo avaiti aiitwa vaive varwi vehondo yerusununguko mubato reZANU PF. Pari zvino vachipanga vari mujeri kuchikurubhi vachipomerwa mhosva yekuzvidza vakuru vemauto. Panyaya yekuti vamugabe vakanzi vapiwe mari inosvika mamiriyoni 10 yekuti vaende pamujikandigere vamukonori vanoti havana ruzivo nezvenyaya iyi. Mukuzeya nezvaiitika mumusangano iyi tabata Father Mukonori.
Isu tasingati musangano namai Mugabe, taita musangano nababa Mugabe mukuru wenyika nemukuru wemauto. Mai Mugabe vaiuya pavainge vatipatange tichivada maererano nezvataikurukura sezvimwe zvekutsamba yakanyorwa nemukomana wemukuru wemayouth veZANU PF yaitsoropodza nokutukirira mauto zvikuru vakuru vemauto akazopei akuti inozikana nemunhu wese achiti tsamba iyoyi yainge yabva muhofisi yaamai Mugabe. Saka iye aingoita chito zvainge audzwa. Ndopa mai Mugabe vakauya vakashedzwa naPresident kuti vatsanangudze. Mai Mugabe vakati tsamba iyoyo havanga vasati vamboiona, tsamba iyo havaizivi zvachose.
Saka ndonguva chete yavakauya iyi?
Dzimwe nguva vaiuya havo vachiteverera zvange zvakanga zvisini material.
Saka misangano yakatangira kupi chaizvo kubvira musi mauto paakapinda mugwagwa musi wechitatu kuti vazotange kusangana vamugabe vakatanga kusangana kupi?
Kubvira musi wechitatu iwoyo taabva tatotanga chitatu chacho ichocho.
Makatangira kuKG6?
Ini ndakatanga netimu yangu takatanga kusikana kuKG6 ndowanika wakatanga nyayazvo. Taingotangira kupi? Taitangira kwakabva nyayazvo. Saka kuti tipiwe nhoroondo nevakuru vemauto kuti pamusana pei vatora nhano dzavainge vaita, ndoparikazobvako netimu yangu toenda kuBlue Roof kwaPresident tonopa chemo zvavainge vanyora pasi.
Ko mamwe mashoko atati tichinzwawo kuti pane vamwe vaida kupfuudza General Chiwenga angari chokwadi here? Inyaya yakambosimudzwawo here?
Hongu yakasimudzwa. Ndini mumwe wacho ndakaita ndakatoisimudza nyaya yacho kuti icho zvine chokwadi here kuti pane nyaya yekutaurwa maererano nekune vacho vachiwengwa zvakarambwa. Zvazvinongoreva vedu ndezvokuti nyika haidi kutongwa nemakuhwa, nyika haidi kutongwa nevanhu vasina hana. Hazvidi isokuona kwangu hazvidi kubvumirwa kuti vanhu vasina kutsiga vange vari mukati nemasangano anotonga nyika kana kuti mukati nehurumende dzinotonga nyika. Vanorwisanisa vanhu, vanoparadzanisa vanhu zvikuru kana pasi pakuita sepasina kudyidzana kutaurirana nguva nenguva. Zvinoita kuti vemakuhwa vaite sevanoziva uye vachitaura sevanoziva, zvinotozopinza kana nyika kupinda kuita hondo zvichiuya pamusoro pekushaya kutsiga kwevanhu.
Saka iwo mauto aya nevakuru vemamwe mapazi anoona nezvekuchengetedzwa kwenyika, mungati vaitaura nezwi rimwe chete here kana kuti pane vamwe vaitsigira vamugabe?
Mauto vaitaura pamwe chete, zvese zvavaita vaita pamwe chete.
Ko chii chaizvo chakazonyatsopa kuti vamugabe vati aiwa ini ndakuenda hangu pamuchikandigere?
Vamugabe murume mukuru, vanofunga, havarware nemusoro, vaiona zvekuitika maziso avo achiri kuona, vaiteerera zvataikurukura navo, ndozvakavabatsira kuti vazoti ndochizorora.
Ko panguva isei vaimbo pane pavakataura navamunangagwa here uye vakataura kangani?
Ini pamusoro pokuti vamunangagwa vakataura nemandiri, vakataura zuva rimwe chete iroro kwemaminiti 10 vachito vawichi vakuda kubva vawirana kuti vamunangwa vaizouya zvari notevera zvisina kuzoitika. Vamunangwa vakazotumira tsamba yekuti musangano wezano Central Committee yanga yagara pasi chiita musangano, uye maparlamentarians both houses vakanga dzaronga kuita musangano. Vamunangwa vakati pamusoro pokuti ava ndiyo misoro inotonga, ina handingakwanise semunhu mumwe chete kuti ndiendere pamberi pavo pezvavaronga. Saka ndinozouya kumusha kana zvavari kuronga zvapera.
Asi parunhare apa vanga vawirirana kuti kudii chaizvo?
Vakanga vawirirana vamunangwa kuti vainge vakanzi udzoka kumusha, uya kumusha. Seiko wakaenda kusouth Africa? Vamunangwa akati ndakaenda baba kusouth Africa pamusana pekuti ndaanda kutyira rupenyu rwangu.
Father Fidelis Mukonori vechechi Roman Catholic vachitaura vari parunare muHarare.
Vateereri, tiri kukukokai kuhurukuro dzichange dzichikokerwa neVOA. Hurukuro idzi dzichange dziri kunzi gwara rekuenda naro mberi. Hurukuro idzi dzichange dzichiitirwa paVOA muWashington DC musi wechina mbudzi 30, 2017. Dzichange dziri kunguva ya 4:30 PM kusvika na 6:30 PM. Munokwanisa kupindawo muhurukuro idzi kana muri paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, ibvai maenda paFacebook mobva maifarira kuti mupinde muhurukuro nemusi wechina dzichange dzichinzi gwara rekuenda naro mberi.
Mutungamiri wenyika mutsva vaEmmerson Mnangagwa vanoti sedano rekutanga rekuti mari neupfumi zvakabudiswa munyika zviri kunze kwemutemo zvidzoke. Hurumende yavo iri kupa vakaburitsa mari ava mwedzi mitatu kubva musi wa 1 zvita gore rino kuti vadzose zvose zvavakaburitsa munyika pasina mibvunzo yavanobvunzwa kana mhosva dzavanopomerwa. Vanoti chirongwa cheOperation Restore Legacy chakabatsira kufumura kuti mari dzakawanda kwazvo pamwe nemimwe midziyo zvakaburitswa kunze kwenyika nevanhuwo zvavo pamwe nemamwe makambani. Muchikamu chedu chezveupfumi tabata nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce Valaxon Zembe kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro pedanho rehurumende iri.
Idanho rakanaka zvikurusa rinotanga unovaka ukama hwakanaka hwekunzwira vanhu nyasha netsitsi nekuvaregerera mune zvitadzo zvavo zvavanenge vakaita. Zviri zviro zvekuti vanhu vane mari dzakanga dzavaisa kunze uko kana makambani vakatora mukana iwoyu, chekutanga chinobvisa mhosva dzavo dzese dzavanga vainadzo sekutaurwa kwaitwa nemutungamiri mutsva wehurumende yedu His Excellency Comrade Mnangagwa. Chechipiri, zvinounza mari idzodzo munyika yedu zvakare iwa kuti ivepo iriyo mari yetiri kusuvira nekutarira zvikurusa kuti dai tavana mari iyoyi kune dzimwe nyika remajusa inotaurwa nevanhu. Nekuti pakamboita nguva yekuti vanhu vanga vautya vasingasazivi kuti zvinhu zviri kufamba sei, saka kana zvinhu zvisingasafambi zvakanaka vanhu vanotsvaga dzimwe nzira dzekuti vangaite sei kuti mari dzavo dzichengetedzeke.
Asi mungaona here paine vanhu vanosimuka kumira pamberi vachita ndakudzosa mari yandakaburitsa, mungaona vanhu vachisununguka kuita izvozvo?
Zvinoitika nekuti zvakamboitika kahani zvekutanga. Zvakamboitika makore aya baika emahyperinflation ayaya vanhu vakatora mukana iwoyo. Zviro zvetinokurudza munhu anozvizivie, nekuti pamwe mumwe anogona kufunga kuti handizikanwi iye achizikanwa.
Iyo mwedzi mitatu yapihwa iyi inguva yamungaona iri inokwana here kuti vanhu vaite izvi?
Inguva inokwana zvikurusa, nekuti kuunza mari hakutori nguva yakawanda kunze kwevanhu vanenge vakaisa kune mamwe mainvestments anenge akunzi mari yakaendeswa pane payaaiswa kumainvestments ndo pamwe panongangoteka pangangoite kamwe kadambudziko ipapo. Asi 3 months dzapihwa idzo nedzimitatu inguva yakakwana zvikurusa mukufambisa mari nekutora mari kubva kune imwe nyika dzichidzoka kune imwe nyika.
Apa tirikuona kuti vari kunangana nevaiburitsa pfuma kunze kwenyika. Ko vakanga vaitawo mari idzodzi zviri kunze kwemutemo asi vainadzo munyika.
Kana iri muno mari yacho inyaya dzisentara kuongororwa nenyaya dzehuori dzanga dziri kuitika kuti vanhu nenyaya dzehuori. Zvinokosha ndechekupawo mukana kune vese vanenge vari muno kuti kana uchiziva kuti mari yako yavakawana iyi hauna kuifambisa zvakanaka. Chinokuda zvakapachena.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaLaxon Zembe vari parunare neStudio 7.
Munhau dzemitambo vanosarudza vatambi vakashura mare mumwaka wegore rino weCastle Premier Soccer League vachitsvagaiwo Soccer Star of the Year nhasi vaungana muHarare vachisarudza vatambi gumi nemumwe chete vari kurwira kutora mukombe mukuru uyu. Michael Kariati anotipa zvaitika.
Vatambi Ocean Mshure naChristian Epupa veDynamos, Dominic Chungwa weCapes United, Rojo Chinyengetere weFC Platinum naClement Matau weChicken Inn vapinda pavatambi gumi nemumwe chete vari kurwira kutora mukombe weCastle Soccer Star of the Year wemwaka uno. Ngezi Platinum Stars ndiyo ine vatambi vakawanda pavatambi vasarudzwa ava vanoti Terence Dzukamanja, Tichaona Mavhura naQuad Amin. Vamwe vakwanisa kupinda pavatambi gumi nemumwe chete ava ndi Devon Chapa weCapes United. Chicken Inn ina Moses Jackson naClement Matau, uyo akaita mukurumbira achitambira Motor Action nekutora mukombe waSoccer Star of the Year muna 2006. Soccer Star of the Year pamwe nemurairidzi Coach of the Year vachaziviswa pamwe nekupiwa mibairo yavo pamabiko ekupera kwegore achaitwa neve Premier Soccer League vakabatana nevanovapa mari veDelta Beverages. Asi muteveri wenhabvu vaJameson Mutekiwa vane mafungiro avo.
Ndirikuona ndine vanhu vatatu vandiri kutarisira kuti vangapinde ipo. Pana Dominic Chungwa, kwoita Ocean Mshure na Rodrick Chimnyengetere, ndo vandiri kutarisira kuti gore rino ndovachange vachikwikwidza navari vatatu vakadaro.
Norman Mapeza weFC Platinum na Lloyd Mtasa weDynamos ndivo vari kutarisirwa kurwira mukombe weCoach of the Year. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Vatereri musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk The Youth Connection apo ntungamiri Nkomo anenge achitaura nezviri kutarisirwawo nevechidiki kuti vange vachiwana munyika nemamiriro akaita zvinhu nekusiya basa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Zvengwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
ZANU PF inodzinga mparamende nengo dzinoti Dr. Ignatius Chombo vasevya kasukuere muzvinafundo Jonathan Moyo vakudzichipanga pamwe namuzvare Mandi Chimene.
Baba Fidelis Mukonori vanoti havana kutaura nezvemari ichapiwa vamugabe kana vasiya basa apo vaiyananisa pakusavirirana kwaipo pakati pavamugabe nevakuru vemauto.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri tokusiyai mina Stanley Mhlanga.